lo lo, oh lo 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 lo, oh lo lo, oh lo lo, oh lo 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 lo. Todini nenumbi mijenaro, tirikufanirwa kusimira. Rokwe richena stiletto negogo, wangu joni chinoputika. Zvainzi tipe linki titswake, toda kuwazwa wakapimbika. Pinda landani umiririre Zimbabwe, mafanzi chimaimbira. Papfura mayes, this, pasina chitonza mures. This, big, vaifunga ndikudisa madires. Shamwari summertime, summer, summer, asikana mberi nekutamba. Skirire musummertime, summer, uchida kufara usakwerete sehama. Tapinda musummertime, summer, summer, asikana mberi nekutamba. Skirire musummertime, summer, uchida kufara usakwerete sehama. Inenge iri olo. Oh,